mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gunyana 9 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218. Nhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa dzakasvika munyika nezuro manheru kuzoita hurukuro nezanu PF. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakanzura chibvumirano nemakambani maviri ekuChina chekuchera marasha muHwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218 zvichitevera kufa kwevanhu vasere 8 nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana matatu ane makumi masere nevasere 7388. Nezuro vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vave zana rine gumi nevatanhatu 116. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevaviri 42 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi manomwe nevanomwe 5477. Gumi dzebato reAfrican National Congress dzakatumwa nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa dzakasvika muZimbabwe nezviro manheru kuzoita hurukuro hurumende pamusoro pezviri kunetsa munyika. Mukuru wenhumwa idzi vari munyori mukuru webato reAfrican National Congress vaS Magashule vakaudza vatori venhau kuti chikwata chavo chitange chichizoita hurukuro nezanu PF pamwe chete nevamwe vane chekuita nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Hurumende inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ringakonzera kuti chikwata ichi chiite hurukuro nemapato anopikisa vakuru vemasangano anomirira vanhu nevakuru vemakereke. Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kuramba kwezanu PF kuti vaenzi vataure nevanhu vavanoda kutaura navo chiratidzo chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye zviripo zviri kuedza kuvanzwa.
Ndinoona kuti iyo nzira yehurumende yekutoramba kuti nhumwa idzodzo dzitaure navamwe vanhu zvinotoreva izvo kuti pane zvavari kuviga zvavasingafaniri kunge vachiviga. Zvinotaridza kuti pane zviri kunetsa muZimbabwe. Kana pane zvanga zvisina netsi vaigurambirei kuti nhumwa idzi dzitaure nomunhu wose wedzingakwanisa kutaura naye. Saka kuzama kuvanza zvimwe zvavari kuvanza zvinetso zveZimbabwe ivo zvavari kuzama kuvanza vezanu PF nokuti vanoziva kuti ava veANC nhumwa idzi dzikandotaura namamwe amamwe mapato namamwe maorganization vachazofumura zvekuitwa muZimbabwe. Kana munhu achingoona kuti munhu wakachena haana chaanovanza unogoti vaenzi vatataudzana navamwe vanhu nemhaka yei.
Sika Professor Masocha, urumende iri kuti hapana chiri kunetsa muZimbabwe, saka vasina basa kana kuti vasingade zvenhumwa idzi kuzotaura nenyaya zviri kunetsa. Vanoti hakuna chiri kunetsa muZimbabwe.
Kungotoramba kwehurumende kuti hapana chinonetsa, ava vangataura navava neimwe nzira kuchovhuma kuti pane zvinonetsa zvavangazofumurwa nazvo.
Avo vange vari muzvinafundo, Elliot Masocha, vari parunhare kuOhio neStudio 7. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti harichatenderi makambani maviri ekuChina anoti AfroChina Energy neZimbabwe Zhongxin Coal Mining Group kuchera marasha muHwange National Park mushure mekunge vanhu vakawanda vagunununa nezvedano iri. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemhuka ange atoendesa hurumende kumatare. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende haichape makambani mvumo yokuchera zviwanikwa mumasango anochengeterwa mhuka. MuHwange mune mhuka dzesango dzakawanda kusanganisira nzou, zvipembere, nyati nedzimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Sesangano reCenter for Natural Resource Governance tanga tiri kushanda pamwe chete nemaorganization akawanda zvikuru sei vari mutourism and hospitality sector, tichiedza kukurudzira hurumende kuti ikanzure malicense ayakapa kumakambani 2 iwawo. Saka tafara zvikuru necabinet decision yaitwa nhasi yekuti kumaina mumanational parks, nzvimbo dziri pasi penational parks hakuchatenderwi. Tinobvuma kuti istep yakanaka yatorwa nenyika ende hatifaniri kudzoka kumashure zvekare kuzotanga kuona futi mamine aakunyuka mumanational parks. Saka tiri kufara nedanho iroro, tinoti hurumende yagona kuti yateerera zviri kutaurwa nevanhu.
Asika vamaguhu vamwe vanga vachitiwo marasha aya akakosha zvikuru tichitarisa kuti Zimbabwe iri kuda kusimudzira mabasa ekugadzira magetsi kubva muchiwanikwa ichi.
Chandingade kutaura paBlessing ndechekuti Zimbabwe haina kubvira yamboita shortage yemaratya. Maratya actually tiri kutotengesa dzimwe nyika. The last time yandakaenda kuHwange Colliery vava vachitonetseka nemarkets yekutengesa maratya. Saka nyaya yekuti vari kuda kumaina muHwange National Park yekuti vari kuda maratya ekufidha kuHwange haisi nyaya yechokwadi. Maratya tinawo, makambani ari kuchera akawanda, zvekare tine dzimwe nzvimbo muZimbabwe munomu dzine maratya dzakaita sekunana Sengwa kuGokoko nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzekuti vanokwanisa kuchera maratya musiri mumanational parks.
Kose vakawanda vachiichema-chema nenyaya yemashandiro emamwe makambani ekuChina.
Dambudziko riri kuitika especially nemakambani ekuChina ndeyekuti vazhinji vacho macitizen ekuChina vanhu vari kuita poaching, vari kuuraya mhuka dzisiri pamutemo. Saka vari kunopinda mumanational park pamwe pacho vachishandisa license yemining, asi chinangwa chavo chiri chepoaching. Vamwe vacho vari kupinda vachinoita sekunge vari kuita zvemasafari kana kuti vari kuita malodges ekuti vanhu vanenge vachiuya vachirara zvavo vachiona mhuka, asi chinangwa chavo chaicho chinenge chiri chepoaching. Kana vari kuda zvekuchera maratya chaiko ngavaende kune nzvimbo dzisiri manational park. Saka isu tinoti danho iroro rekupinda muHwange National Park haisi nyaya yemining, panofanira kunga paine zvimwe zvavari kuvavarira maChina muNational Park imomo.
Asi tichitarisa nyaya yekuchengeta mhuka nekuchera marasha, mungati chii chakakosha?
Chekutanga tinotarisa panyaya yepamabasa. Kuchengeta mhuka kunopa mabasa akawanda kudarika mabasa atanga tichawana kuburikidza nemakambani maviri iwawo. Uye muZimbabwe tine nhoroondo yakareba inoratidza kuti maChina vanoabhusa vashandi, vanorova vashandi, havavabhadhari mari dzavo. Saka hatikwanisi kucompare tumakambani tuiri itwotwo nebve tourism sector. Kana tichitaura pamusoro petourism sector tisingotaura Hwange National Park chete.
Munorevei apa vamaguru?
Nekuti Hwange National Park ikasvibiswa zita rayo zvinoreva kuti tourism yese muZimbabwe yasviba. Zvinoreva kuti even masafari operators ari around the country vachakanganisika nekuti matourist kana vakagarawo kunyika dzavo kwavari vakangonzwa chichi kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka muNational Parks kuZimbabwe. Vanobva vatokanzura kuuya kuno vanenge vakuenda kunana Botswana, kunana Kenya nekunana South Africa. Saka mari inounzwa netourism yakawanda. Imari yekuti vana eZimbabwe they benefit. Imari yekuti mahotels nemalodges anobenefita. Imari yekuti vashandi vanenge vachiwana mari they also pay as you earn ku government uyo makambanis vanenge vachibhadhara ma revenues avo ku government. Saka hatikwanisi kuti tisacrifice tourism nekuda kwemakambani maviri emachina.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kodzero dzepasungwa kumajeri maviri makuru emuHarare anoti Harare Central nechikurubi Maximum Security Prison adziremekedzwi. VaNgarivhume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chingono vakapedza mazuva makumi mana nemashanu vachigara mumajeri maviri aya ndokuzopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaNgarivhume pamusoro pekugara kwavakaita mumajeri aya.
Takagara kwenguva yakareba kudaro asi chatakaona ndechekuti kodzero dzavanhu kana kuti kodzero dzemajeri anoti Harare Zimland Prison pamwe chete nechikurubhi Maximum dzinosara kumashure zvakanyanya maringe nekugona kuchengetedza vanhu kana vasungwa. Ndauri kunzvimbo dzakadaro zvinobva zvaita sekuti vasungwa havana kodzero dzashose, asi vasungwa vatori nekodzero dzekuti vadye zvakanaka, vaonewo pekurara pakanaka uye vadye zvokudya zvinoringana muviri yavo. But hazvisizvo zvatakaona ikoko. Magumbeza anoenda, masels acho anoenda dzakakura zvinisandamboona. Handina kumboona enda dzinofidwa kudaro. Waitofunga kutoti asi kuno kunofidwei enda kupfuure vanhu kana. Saka aiwa, nzvimbo iyoyo yanga isina kutombonaka zvachose. Maringe necovid kwanga kusina mamasiki, vanhu variko havana mamasiki. Zvipatara matesting kits hakuna, vanhu havati kutestwa. Pandanga ndiri kuchikurubhi vakatora vanhu gumi parandom kwabva vatesta 7 vakadzoka vari positive. Zvinoratidza kuti kwanga kusina kurongedzeka maringe nekuchengetedze vasungwa.
Hapana here chipatarawo pamajeri ipapa zvokuti vanokwanisa kunge vachitarisawo varwere nekuonawo kuti utsanana hwakamira sei muzvitokisi imo?
Chipatara chiripo ende uye manesi nevana chiremba varipo, asi havana zvokushandisa. Chipatara chemujere chakangofanana nechipatara chedu cheparirenyatwa chekuti hapana zvokushandisa. Saka ndo exactly image iriko, kwanga kusina kana paraset chaivo. Rekuti ukanzwe musoro vanodzikise temperature.
Totarisawo ukama hwenyu nevachengetedzi vemajeri wanga vakamira sei, nokuti tinonzwa kuti makapedzisira maakuchengetedzwa kumajeri kunochengeterwa vapara mhosva hombe.
Ndoo kwatanga tiri ikoko, tanga tine vaigara vachisevha malife, vamwe vaisevhe mahundred years. Saka isu takava neukama hwakanaka zvikuru sei nevamwe vasungwa vataigarisana navo. Asi vanochengetedza tine vamwewo vanga vane mwoyo yakasimba kwazvo, vaitoona sekutoti ndivo chaivo chaivo vanofanira kuti vatishungurudze. Asi kune vamwewo kutaura chokwadi kwakanaka, kune vamwewo vanga vane mwoyo yakanaka chaizvo, vaiedza kuite basa ravo nenzira dzakanaka. Saka ndingati papa nemuvhenganiswa vevo vanga vakati ipe nevanga vakanaka vanga variko takasangana navo vese ikoko.
Pamaienda kudare nguva zhinji maienda makaiswa ngetani dzemaoko nedzekumakumbo, mainzwa sei?
zvozvo hazvimbofadzi zvachose iwo mudhuri wacho wechikurudhi mudhuri unotyisidzira kwazvo nokuti murefu kozoti uri pamudhuri wakadaro waakuende kupinde mumota yacho mota yacho ichinonzi magumedhe chacho ichocho chingori marata bedzi then pamusoro pazvo woifengetani mumaoko nemumakumbo aaiwa hazvisi zvinhu zvaifadza chose hazvaikomborera zvinhu zvatakai takuramba tichivatsanangurira kuti aiwa hazvina kodzero dzakanaka but iwo of course vairamba tichisimbarira kuti ndo zvatinokuita izvozvo saka zvinhu zvatainyatsokuona kuti hazvisizvo zvinofanira kuizwa uye hazvisi pamutemo
kouyawo nyaya yechikafu tinonzwa kuti mairambidzwa kuti munge muchiwaniswa chikafu chinobva kunze maizowana chikafu sei
chinorwadza vakandemiri ndechekuti chinhu chese chataifanira kuwana taifanira kutoende kucourt taifanira kutoende kudare magweta aitoende kudare kuti tiwane chikafu chekudya magweta akaende kudare kuti tiwane madoctors magweta akaende kudare kuti iwo magweta acho tigone kumaona in privacy takaende kudare saka unonyatsokuona kuti hapana changachidiwa kunzi isu tichiwane zvese zvataida zvaitondorwirwa kudare ende kunyange matsamba abva kudare haikoti yatipe order yekuti tizviwane zvinhu izvozvo zvaitonetsa zvokuti zvakatozotorera kurusa veprison ndo vakatozotaurwa navo nemagweta kuti vagone kunyore tsamba kuchikurudhi kuti tikwanise kudii kutenderwa kuwane zvinhu kuprison saka yanga iri nguva yakaoma at one time ini naHopewell takatoita mazuva maviri anenge matatu tisina kana chataise mumukanwa nekuti tairambidzwa kuti chipinde kusvika tsamba dzazobuda kumataredzimosva ndopatakazotange kudya saka yanga iri nguva yakaoma zvakanyanya chaizvo
avo vange vari mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Muherald gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vazivisa kuti kufamba nendege munyika nekunze kuchatangidza zvekare asi vafambi vose vavhenekwe kana vaine COVID-19 mumaawa makumi mana nemasere vasati vapinda mundege nzvimbo dzinotengesa hwahwa mabottle store ari kubvumidzwa kutengesa hwahwa asi vanhu vasingabvumirwi kunwira hwahwa uhu panzvimbo idzi zimlife.com rine nyaya inoti munyori mukuru wevakamborwa hondo yerusununguko kana kuti war veterans vadouglas mahia vachiti sangano ravo rinoda kuti mawar veterans apiwe mapasipoti apanokudzikana kana kuti diplomatic passports madegree edzidzo kana kuti honorary degrees pamwe chete nokukurudzirwa nyore nyore pamabasa ese avanenge vachiita newzimbabwe.com rinoti gwaro rakabudiswa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vapatrick chinamasa rinoti chikwata cheafrican national congress chichangosangana nebato rezanu pf chete yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 ndoitwa Jane Ngwenya ndekupolokwana ndakutaura navakuru veZANU PF vanotitotonga kuti ndoona sekuti mapurisa namasoja vanogona basa ravo zveshuwa nekuti vamanyamanya hapana minetsi vavadawo navakomana vavo vakafura masoja vakamawana zvino basa ravo rohonditi ndishaisa parimire pane papa kune vanhu vari kukidnapiwa vamwe vachimwisiwa weti vamwe vamwe vachirohwa zvakaomarara vamwe vachirepewa hatina mbova kuchivawanikwa saka sei vachitsvaka avo nekukurumidza avo vachishayikwa vanokidnapa vanhu vachishayikwa zvoreva izvo kuti ivo ndo vari kukidnapa vanhu haipo mutitaurirewo kuvakuru vedu kuti hai pafungei pavanhu zvino vacha kuti kudii izvo zvamunongoti nyika yakanaka
Makadii pa Studio 7 ini ndinoitwa Professor Mulambo ndiri pano pa Western Cape Cape Town ndaida kukomendawo panyaya yevarume avo vanonzi vakaurayiwa nemauto avo musure mekunge vapfuura musoja zvedu nyaya iyi tingada kunyatsoiongorora zvakanaka ine chekuita nehurumende iyoyo yamunangagwa nokuti wai vanhu vakazobatwa kure zvakadero it means vanhu vanga vachitoziyana navo saka ngavarege kuda kuripusisa vanhu ivavo vaiziva zvavaita ko wai vachada kubata vanhu vari mudhuze vakashungurudza vana Johana mamunda vari mudhuze imomo vanhu ivavo ngavachada vanhu ivavo vaabati zvatenda zvavo.
Hallo, hallo Studio 7. Makadiko. Ini ndiri mbuya garane wako kunoku Midlands. Katiti imboisa wochichemo vedwe tofaone nzara ku Midlands kuno. Hataimbora werufe azvino werufe haichati ipi tinochemawo kuna baba president vedu vamunangarwa kuti taakufaone nzara vedwe tokumbira vatibatsire urufe yedu yaidzoke. Dai mungandisvitsirawo mashoko angu aya. Kuna baba vedu itarwadziwa nzara nemapiritsi atinomwaya maita henyu.
Pamusoro vashamarari vestudio 7 nemhuri yese yezimbabwe indiitwa tichibanda pamasvingo apo asi ndiri kusouth africa parizino ini ndinoda kutaura pamusoro penyaya yamunangagwa negoogle wink izvezvi tiri kuona munangagwa achiinda kubulawayo kundoti vataurirani pamusoro pegoogle wink kuti akakanganisa asi ngationei kuti maoko ake izvezvi parizino akachena here tikatarisa nyaya yana tawanda mucheiwo zvine chiedza here zvaari kuita izvi munhu kana achiratidza kuti akakanganisa parizino ingadai achifanirwa kuita zvinhu zvakanaka kuvanhu dei zvanga zvine chiedza mukati zvanga zvakanaka asi kuti akuda kutsvaga kuripoterwa kuti pana 2023 apo apindezve pachigaro ngatisabatwa kumeso namuna munangagwa ngatisiyane naye.
Kwazwai vastudio 7 tinoda kutaura pamusoro pezviri kuitika muzimbabwe mapurisa namasoja omunyika akataridza kuti anogona kushanda nesimba hapana chingavakurira kana pane chavanenge vachida kuinvestigeta saka zvese zvinenge zvichiitwa vachiti havasi kuziva zvinenge zvichiitika ndivo havo vanenge vachiita chiitiko chekuchivhu chakataridza kuti masoja edu namapurisa anoreacta zvakanyanyisa uye anogona kutiresa kuti zvaitika munhu anogona kubatika sei muchinguva chidiki diki vanga vakwanisa kubata matsotsi akanga apfuura masoja zviri zvinofadza chaizvo chiitiko ichocho chekuti vanenge vaita umhondi vanofanira kubatwa nenguva ko zvino vose vanokwira vachingopambwa ava havabatiki seiko zvinongozogona kubatika kana kuri kwokuti vaitirwa utsinye vari ivo here saka utongi hwohwohwo hwakaita zvihwohwo iwo mapurisa namasoja ngaazvione zvine maeffects anosvika papi kana vakaregerera vanhu vachidai vanofanira kuti vabetserane dai vanhu vakarega kubetserawo masoja iwavo aikwanisa kurasikwa noupenyu ese asi kuti zvinotaridza kuti vanhu vaine chido nemasoja avo emunyika ivo masoja ndo asina chido nevanhu nyika ngaitongwe nemazvo tigowana kuenda mberi nerusununguko zvakanaka tichibetserana ndokuti tirarame.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu www.voashona.com kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.
Vatambi vemuZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa vari kuchema zvikuru mushure mekupera kwemakundano eABSA Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamwe Eva, tigiri vemtambu enabu, vanoti murairidzi wechikwata chemaWarriors, Zidraviko Lugorusek, anebasa guru, rekuumba chikwata chinokwanisa kuenda, kumakwikwi AFCON ne World Cup, sezvo vatambi vemunyika vakawanda kusanganisira Kama Billiards weKaizer Chiefs, Knowledge Msona weASU Pen na Tino Kadewere weLyon vari kutatarika mumitambo yavo. Mutsigiri weShabani Mine vatinashe Musetsi vatendawo kuti Lugorusik ari panguva yakaoma mukuumba chikwata chake.
Pakuona kwandoita logistic vachanetseka nokuti izvozvo vazhinji vangu vasiri active. Uye zvevari active matimu avo anga asiri kuperforma zvakanaka. Tikatarisa vana Kama Billiards pane zvazvitombotaurika izvozvi kuSouth Africa nenyaya yeperformance yake. Tozotarisawo Musona kuUpenu kokoko. Zvinenge zvisina kumira zvakanaka chikwata chake chirukura kwacho. Saka apa I think anofanira kutoita humineti yake wide. Titarise vaya vanga vasina mutamba vana Boni vana Nelson. Uyezve akakwanisa kuwana mafriendly ekuasesa vanhu ivavo.
Zimbabwe ine mitambo miviri yakateverana neAlgeria mumitambo yeAFCON 2022. Parizvino Algeria iri kutungamira gungano rezvikwata zvina nemapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro peMaWarriors. Botswana ine point imwe chete, Zambia haina kana point zvayo. Kusarudza vatambi vemunyika kuri kunetsawo sezvo mwaka wenhabvu usati watanga. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kutarisirwa kudzoka muna gumi guru mushure mekunge veZifa vaisa chikumbiro ichi kuhurumende. VeZifa vakamirira mhinduro yekuti zvikwata zvitenderwe kutanga gadziriro musi wa 14 Gunyana. Zimbabwe inowanzovimba nevatambi vari muABSA Premier League kuSouth Africa, asi vakawanda vacho vanga vachitatarika mukupera kwakaita makundano emwaka uno. Billiards naWillard Katsande vakabvutirwa mukombe pamuromo nemugovera neMamelodi Sundowns iyo ina Peter Ndovu samanager. Vamwe vemuZimbabwe vari mukuchema ndi George Chigova, Carlton Mashumba naWalter Msona, avo vave kuenda kuNational First Division mushure mekunge chikwata chavo chePolokwane City chakapedza chere pasi pasi nemapoints makumi maviri nemashanu chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kondo vanozvienda chaizvo. Ndimi munoti mapurisa atambi, mapurisa anotamba. Zimbabwe Police Band Mai Vadikondo. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218. Numa gumi dzemutungamiri weSouth Africa dzinozoita hurukuru nezanupf dzakasvika munyika nezuro maneru. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rakanzura chifumirano nemakambani maviri ekuChina chekuchera marasha muwange National Park. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.